Valibati mukululi ilupatla mushamarari uya vaoni. Vanoti vasingaoni vasikuwana mashoko pamusoro pemisangano yekanzuru nezviziviso nekuti zvinyorwa zvacho zvakagadzirirwa vanoona chete.
Ngatizivei kuti vanhu vasingaone muZimbabwe vagari vemaguta ose mumwe wese semunhu wese. Saka zvinhu zvakakosha, zvinhu zvakakodzera kuti paya panoumbwa urongwa hwakadaro ukwanise kuzivikanwa zvekare nemunhu wese.
Valupasa vanoti vasingaone vane kodzero yekuva mukati meurongwa hweguta sezvakangoitawo vamwe.
Mabudgets iwayo kazhinji kacho anenge akanyorwa neiyaya yatingati pachirungu print. Pachichaikwa iyaya inganzi pachirungu braille kana kuti soft copy kana kutaurwa nezvazvo hazvo kuti itwe in audio format. Tichaona kuti zvinotinetsei izvozvo nekuti navo vanhu vakaremara vachada kubatika mukuziva kuti urongwa hwemaguta avo humire sei.
VaAbraham Mateta igweta uye havaone. Vanoti dambudziko rekubatwa nekuseri kweruoko rinopera chete kana vakaremara vane unyanzvi vakapinzwa mabasa mukanzuru.
Madisability desk dai aivepo aya aizoona kuti semuenzaniso vanhu vasingaoni vanodawo runyoro rwebraille, asiwo zvekare kuti vanhu vasingaoni vanoverenga braille vangori kana kuti 30% yevanhu vese vasingaoni. Saka vaizoitawo zvimwe zvishambadzo nemamwe mashoko kuti aitwe achiita zvekurekodwa riri izwi, yatingati audio pachirungu.
VaMateta vanoti kanzuru iri kutyora mutemo wenyika pamwe nekodzero dzakatenderanwa nenyika dzepasi rose kana kuti Convention on the Rights of Persons with Disabilities pakushayisa vasingaone mukana wekuti vawane mashoko.
Makanzuru anofanirwa kuramba achirangarira kuti constitution kana bumbiro redu remutemo rinoti muma development plans nyaya dzevakaremara dzinofanirwawo kunge dziri rimwe remadingindira panyaya idzodzo dzine chekuita nebudiriro yenyika.
Muzvinafundo Tafara Marazi vepa University of Zimbabwe vanotungamirira sangano revasingaone revisually impaired persons support. Vanotiwo vasingaone vane unyanzvi hwekugadzira mutauro webraille vanofanira kuwaniswa mukana mukanzuru.
Vamwe vevanhu vakadaro varikutokumbira nekutopema marodhum vaine madegree nemadiploma akadero. Saka dai zvaita Sito Farare yakwanisa kuemploya vanhu vakadaro toitirwa braille production, toraramawo upenyu hunoraramwa nevamwe tichiona information tichiwana zvese.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatambira mashoko evasingaone vakati kanzuru ichatora matanho nekukurumidza ekuzvigadzirisa.
Maminitsi edu nezvinhu zvakadaro hazvinge zvichibuda muzvinyorwa chebraille, asi tichaona kuti tizviite izvozvo mamwe maminitsi anga achinyorwa muzvinyorwa izvozvo kuzvimwe zvinhu zvinoda kuzviverengera.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.